Vakawanda vanoti hapana chakaipa kuti Zimbabwe idzorerwe mugungano iri, asi inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu. Vatavan Mulambo, avo vanogara kuChipinge East, ndemumwe ane muonero uyu.
Iwo chakaita kuti vambobuda vachagadzirisa nyaya dzeviolence, nyaya dzekupisira vanhu nedzekuita sei, hope kuti vanoacceptwa asi havachazozviiti. Sazvino tibatsira pamaelection etakatarisa nawo 2023 kuti even wakaitwa readmitted mucommonwealth havakwanisi kuzorova vanhu.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, iro raita hurukuro nechikwata ichi, Dr. Musa Kika, vati vanotsigira kudzokera kweZimbabwe mucommonwealth, asi
izvo zvinofanira kuitwa mushure mekunge tazadzikisa zvatatemerwa necommonwealth kuti tizadzikise, zvikuru sei maererano nesarudzo dzinogamuchirika, kuremekedza kodzero dzevanhu, kuremekedza bumbiro redu remutemo, nekutongwa kwevanhu zvakanaka. Saka isu tiri kuti maconditions mazhinji anga aripo akaita kuti Zimbabwe isuspendwe pekutanga ichizowithdrawa mucommonwealth haana kunyanya kuchinja takatarisa zviripo pari zvino.
Dr. Kika vaudza Studio 7 kuti havashamisiki kuti nhengo gumi dzeCitizens Coalition for Change, idzo dzange dzave nemwedzi mishanu dzichinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, panyaya yadziri kupomerwa yekukonzera mhirizhonga kunyatsime, dzapiwa mukana uyu nhasi nekuda kwekuti chikwata checommonwealth chiri munyika.
Hongu tinotarisira kuti bheo inge ichipiwa nekuti ikodzero yavo, asi timing yacho.
Asi gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti hurumende haipindire panyaya dzinenge dziri kumatare. Mukuru wemedia standard vaErnest Mudzengi vati zvakakosha kuti vatori venhau vashande vakasununguka commonwealth isati yambundira Zimbabwe.
Takatarisira kuti pave nokusununguka pakufambiswa kumashoko, kusanganisira zvine chokuita neiya inonzi social media.
Mutauri weMDC Alliance vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda chose kuti Zimbabwe ipinde mucommonwealth nekuti iri kurasikirwa zvikuru.
Tichange tichibata zvakati wandei pamapresentations edu boka iroro, zvinosanganisira zvikuru kodzero dzevanhu, dzinosanganisira zvikuru zvine zvokuita nesarudzo.
Mutauri weTriple C Muzvare Fadzai Mahere vati bato ravo richazivisa vazhinji parimire munguva inotevera. Mukuru mubazi reZANU PF rezvekubudiswa kwemashoko vachafadzwa Mugwadi vati
taura ivo kuti zveshuwa zvinhu zvacho zviri kukonzeresa kuti basa risafamba ndezvekuti musangano wecommonwealth kuti nyika idzorerwe, nyika dzose dzinofanira kuwirirana dziri 56 oroma, asi panyika dzose kune shanu chete dzinosanganisira nyika yeBritain yakatiitira zvirango zveupfumbi, neAustralia, neCanada, neNew Zealand, idzo dzinenge dziri kugunun'una kuti Zimbabwe isadzokere mucommonwealth.
Nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika zvakare vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vabeke zela gumbo vaudza Studio 7 kuti
kune mabenefits akawanda. Pane mastudents edu anenge akupindawo mumacommonwealth scholarships, plus mamakets anenge aripo, anenge Zimbabwe inenge yakukwanisa kupinda mamakets ari mucommonwealth.
Hatina kukwanisa kutaura nemutungamiri wechikwata checommonwealth muzvinafundo Louis Franceske. Vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaburitsa Zimbabwe mucommonwealth mushure mekunge Zimbabwe yambomiswa kuve nhengo yesangano iri ichipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muna 2003. Asi zvichitevera kupidigurwa kwehurumende yavaMugabe, vamunangagwa vakaisa chikumbiro kusangano iri kuti Zimbabwe idzoke, izvo zvazoita kuti commonwealth itumire chikwata ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.